chekwata chemaorias icho chiri kupinda munhandare mangwana china vatambi vacho vanomwe vari kutambira kuengland chinoti chine mukana mukuru wekubuda nemapoinzi ose ari matatu apo chichasangana nesouth africa munational sports stadium vatambi vanomwe vanotamba kuengland kusanganisira marvelous nakamba weaston villa havana kuuya kumutambo uyu nemhaka yemitemo yecovid-19 iri munyika iyi vamwe vaviri vakabva kusouth africa nox mutizwa nabutelezi muve havasi kutamba zvekare mushure mekunge vaonekwa vaine chirwere checovid-19 pakaitwa ongororo yechirwere ichi pagadziriro yavo asi vatambi varipo havasi kutarisa zvese izvi mubati wepagedhe washington arubi achiti vakatomirira kupinda munhandare
yeah game ramangwana is gonna be a tough game for both sides saka but ndiri kuona sevakomana isu tiri ready ne anything because most of the guys tozivana vanoita ready
arubi anoti zvakakosha kuti vabude nemapoint ese matatu mumutambo uyu
game rekutanga remangwana ndo richatiradzira kwatiri kuenda and also tiripa home saka we have to three points tomorrow and to pick points as soon as possible kuti zvitivire nyore kuita sekuenda kumberi
manager wechikwata chezimbabwe vawellington mpandare vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda mumutambo uyu
patiri kutamba pese mutambo wese even vamwe vanodyiwa zviboso vakaenda kwa10 vaya vanotarisira kuwina isu tiri kutarisira kuwina hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti
south africa iyo ine murairidzi mutsva hugo bruce wekubelgium ine vatambi vaviri vamiswawo zvakare kutamba mutambo uyu nemhaka yecovid-19 iyi asi zimbabwe yaunganidza vamwe vatambi vayo vane mukurumbira kusanganisira knowledge musona tino kadewere marshall munetsi nakama billiard godnos murwira uyo akachevedzwa mushure mekunge vatambi vekuengland vatadza kuuya anoti mukamba mezimbabwe mune tarenda nekubatana zvekuti bafana aimire
The quality, iripo, the talent, everything. The commitment, even one love, Shandra na Gurira, Uripo Saka, Shineta, is that.
Kunze, kwe South Africa ne Zimbabwe, zimwe zvikwata zviri mugungano iri, iGhana ne Ethiopia, izvo zviri kusangana muAccra, mangwana zvekare. Chikwata chinopedza chiri pamusoro-soro mugungano iri, ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors. Ari kusangana neEthiopia muAddis Ababa nemuvhuro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.